Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitetenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Maniro akanaka vatereri tinosangana zvakare maniro anhasi uri musi wechitatu gunyana 8 2021. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi. Nyika dzepasi rose dzacherechedza zuva reInternational Literacy Day nhasi. Hurumende inoti iri kuita zvose zvainokwanisa kuitira kuti upenyu hwevashandi vayo huve nani. Asi vashandi vanoti upenyu hwavo hwava hwekutamburira kubva zvavamiswa kutambiriswa mihoro yemari yekuAmerica. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiva kwamuri tichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Nyika dzepasi rose dzacherechedza zuva reInternational Literacy Day. Panguva iyo dzidzo iri kuvhiringidzwa nedenda reCOVID-19. Nhunurai Jena anoti panyaya inotevera.
Zuva ranhasi nderekurangarira kukosha kwakaita kugona kunyora nekuverenga. Asi zuva iri racherechedzwa nhasi pasi rose rakatarisana nedenda reCOVID-19 iro riri kuvhiringa dzidzo munyika dzakawanda. Mumwe mudzidzisi ari nhengo yeProgressive Teachers Union of Zimbabwe vaRosten Mutapa vati denda reCOVID-19 riri kutadzisa vana vakawanda kuti vadzidze sezvo zvikoro zviri kuvharwa nguva dzakawanda uye vabereki vasina mari dzekuti vana vavo vashandise pamadande mutande.
Asi dambudziko ratinaro senyika ndevekuti tine dzimwe nzvimbo dzisina masaisai ekuti chero vana vakada kudzidza vashandisa ruzivo rwamazuva ano rwenhare mbozha kana zvemacombuters pane nzvimbo dzisingabati masaisai. Uyezve tine rimwe dambudziko rekuti kunzvimbo dzacho dzimwe dzese dzatingataure kuti masaisai ariko tinoona kuti zvinodhura chaizvo kuti midziyo yatingakwanisa kushandisa zvakafanana nenhare mbozha, zvakafanana nezvivhitivhiti kana maredhiyo.
Mutungamiri weama Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObet Masaraure vatiwo dambudziko reCOVID-19 riri kutadzisa kuti vana vatange chikoro vave nezira rinodiwa uye vamwe vachitorega chikoro sezvakaita vamwe miriyoni imwe chete kubva gore rapera.
Asi dambudziko reCOVID-19 rakonzera kuti vana vatadze kutoenda kubva kuECD. Vamwe vakanzi vaenda kuECD ava vasina kuenda, vachangonzwa grade 1 vachaenderera mberi kuita grade 2 vasina kudzidza zvakare. Patinoguma tasvika ndechekuti vana vamwe vanenge vachinzwawo kuvasvika grade 3 asi vasati vave literate nenyaya yeCOVID-19. Vamwewo zvakare vachatoshaya mukana zvachose wekuwana dzidzo vosvika pakudropa out nenyaya yeimpact yeCOVID-19. Tichiona almost a million learners dropped out in 2020 and more are still dropping out.
Mutauriri weZimbabwe Teachers Association vaGodwill Taderera vanoti kudzidza kubirikidza nepamaredhiyo hazvishande sezvo vana vasina zvikwanisiro zvikuru vana vekumaruwa.
Kana takatarisa chero zvekukwanzi vana vanodzidza online kana maradio lessons, uchaona kuti dzimwe nguva panenge pari kutoitwa maradio lessons vana vanenge vachitotamba bhora vari panze. COVID-19 yatonyanya tadzisa vana kuti vave vanozogona kuverenga nokunyora nokutodzidza chaiko pachako.
Asi mutauriri webato rinopikisa reMDCT vaWitness Dube vanoti nyaya yechirwere cheCOVID-19 haisi iyo iri kutadzisa kuti vana vasadzidze sezvo vana vari kudzidza mudzimwe nyika munguva ino yeCOVID-19.
COVID ndiyo yatadzisa vana kudzidza, asi kune dzimwe nyika vanga vachidzidza nekuti vaunyanzvi mune nyaya dzekubatana pamasaisai uri pamusorosoro.
Mutauri webazi rezvedzidzo yepasi vataungana ndoro vati hurumende iri kuedza zvikuru kupa mukana wekudzidza kuvana kuburikidza nekudzidza pamadande mutande pamwe nemaredhiyo.
Isusu tatumia tinoti inclusive education inotaurakuti hapana mudzidzi watinosiya kumashure. Ndo naizvozvo ndosaka takaita yatinoti kubirizira yamunoti digital divide tichiidzora kumashure. Sezvamunoona tiri kuisa maonline lesson akawanda kumaruwa kuitira kuti vamwe vaya vabatewo dzidzo remhando yepamusorosoro nyangwe vari kumaruwa ikoko.
Zuva reInternational Literacy Day rakatanga kucherechedzwa mugore ra1966 uye mhemberero dzegore rino dziri kuitwa pasi pedingindira rekuti Literacy for a Human-Centered Recovery, Narrowing the Digital Divide. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, njini Nunurai Jena.
Kutari zvashandi muzvinafundo po mavhima varamba kuti pane dambudziko remari dzemihoro dziri kutambiriswa vashandi vachiti hurumende yaita zvose zvainokwanisa kuti vatambire mari dziri nani. Vamavhima vashora zvikuru rimwe sangano reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUZ vachiti riri kushandiswa sembato nevekunze kuda kukonzera kusagadzikana munyika. Vashandi vakawanda vari kuchema-chema kuti mari dzavari kutambiriswa hadzisi kukwana uye vamwe vatotanga kuramwa mabasa. Varayiridzi vachangotanga basa vari kutambiriswa mari inosvika zviuru makumi matatu kana kuti 30,000 RTGS. Sangano reConsumer Council of Zimbabwe rinoti haro mhuri yevanhu vatanhatu yave kuda mari inosvika zviuru makumi mana nechimwe zvine mazana maviri nemakumi matatu nemashanu kana kuti 41,235 RTGS pamwedzi kuti ikwanise kurarama zvakanaka. Tabata vamavhima kuti tinzwe zvizere.
Kuma organizations akaita sana ARTUS vaZulu hazvina basa kuti hurumende yadii yaita zvakadii yawedzera mari zvakadii. Ivo chavo chavanoda kugara vachingopopota vachiwana mari dzamadhona.
Sei muchidaro muzvinafundo mavhima nekuti ivo vari kuti chavo chete kumirira kodzero dzevarayiridzi zvikuru vekumaruwa?
Vanhu vane membership iyoyo yekuma 150 to 300 vanowanepi mari dzekutenga mota dzavanofamba nadzo? Isu tinoziva kuti vari kupiwa mari nemainternational donors kuti vapopote semapopotero avanoita iyayo. Hazvina kunaka, hazvivaki nyika izvozvo. Tine vana vari kuda kuenda kuchikoro. Hurumende iri kuita zvese zvainogona kuti vana varambe vachifunda, asi ivo vanoita basa rekubvongodza muto kuseva kwaakaguta.
Asi kana pane misangano yamuri kuitawo here nevashandi zvikuru ivo varayiridzi ava, nekuti tiri kuona kuti vamwe vacho vakuramwa mabasa? Kunyange hazvo vebazi redzidzo vari kuti vari kuramwa mabasa zvikamu makumi matatu kubva muzana, ivo masangano evarayiridzi achiti vakawanda ndo vasiri kutoenda kumabasa.
Iko zvino vaZulu hapana misangano yakarongwa. Rangarirai kuti muna July takawedzera macivil servants ese mari yakanga iri pakati pe 45% kusvika pa 50%. Musangano unoramba uripo uchitaura nezvekuhora nemama conditions evashandi vehurumende weNJNC, National Joint Negotiating Council, uchasangana nenguva yavakatarirana kuti vazosangana. Asi hapana crisis panyaya yemari dzinotambiriswa vashandi.
Kose muri kuti hapana dambudziko ivo vamwe vashandi vachiti mari yacho haisi kukwana?
Iko zvino vashandi vava kutambira mari dzinosvika pama 30,000 iriyo minimum kumaticha. Saka hurumende ine zvakai zvayakaita zvakawanda gorerino rega hurumende yawedzera mihoro yemazivo sevanza anosanganisira maticha nezvikamu zvinoita 70%. Saka hatisi mucrisis
asi kave PTUZ neatuzi vari kuti hazvina kumira zvakanaka.
Kune vatinoziva vanogara vachikurudzira vamaticha kuti ngaarege kuenda kubasa. Idzo ishiri dzine muriri wadzo.
Gurukota rezvevashandi muzvinafundo Paul Mavhima vachitaura vari paRunare muHarare. Sezvo tichitema tisina divi ratinorerekera, tabatawo munyori musangano reAtuz vaRobson Chere.
Hatitambiri mashoko ari kutaurwa nehurumende yekuti tinoda kuzama kufadzawo kunze. Isu sangano redu reAmalgamated Road Teachers Union of Zimbabwe rinomirira dzidzo dzewana, dzidzo yemunyika. Tichitarisa kunyanya dzidzo yevarombo, dzidzo isina selection yekuti uyu murombo kana kuti uyu mupfumi, dzidzo yakaenderana. Saka asi isu tiri kutoona kuti hurumende yedu ndo iri kuoparata sezvimbwasungata zveIMF, nekuti zvese zvainenge ichida kuita kuda kuzama kufadza IMF isingafadzi macitizens ayo kunyanya panyaya yedzidzo.
Dambudziko remariri ringagadziriswa sei chaizvo vachere?
Isu sevashandi tiri kuti hatikuda kuwedzerwa mari. Izvi tagara tinozvitaura hurumende yedu kuti vashandi hatikuda kuwedzerwa mari. Chatiri kuda kuti hurumende yedu izadzikise chibvumirano chemuhoro yataitambira kuna 2018 October zvichidzoka kumashure inova 520 US dollars. Ndo mari inotikwanira iyoyo. Saka tiri kuti hurumende yedu ngaizadzise nyaya yemihoro yedu yataitambira kumashure, kwete kuti tiuda kuwedzerwa mari. Saka hurumende isade kuhwanda nekuti iri kuchinja kutama cost of living.
Sei muri kuti zviri kuitwa nehurumende hazvisi kubatsira?
Hakuna kuchinja kuri kuita, nekuti tikatarisa mihoro iri kupiwa vavarairidziko izvozvi irikungoramba iri pasi pepova datam line. Saka haisi kuzokwana zvikwanisiro zvinoita kuti mushandi ange achirarama.
Munyori mukuru muri musangano rinomirira varairidzi reAtuz vaRobson Chere vachitaura vari paRunare muHarare. Darere High Court mubulawayo raendesa mberi kunzwikwa kwechikumbiro chechimbi-chimbi chakaitwa nemumwe mudzidzi chekuti dare iri rirambidze varairidzi kuramwa mabasa. Kudzanai Musengi anotipa nyaya inotevera.
Mutongi wedare reHigh Court Justice Nokutula Moyo vati chikumbiro ichi chichanzwikwa nemusi wechishanu svondo rinouya. Izvi zvinotevera kukwira kudare nechikumbiro chechimbi-chimbi kwakaita mumwe mudzidzi atisingagoni kudoma nezita sezvo asati abvezera uyo ari kumirirwa nambuya vake amai Senzeni Nyati kuti dare reHigh Court rirambidze varairidzi kuramwa mabasa. Chikumbiro ichi chinodoma masangano anomirira varairidzi mashanu anosanganisira Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, Educators Union of Zimbabwe pamwe neProgressive Teachers Union of Zimbabwe. Chinodomawo Public Service Commission nemakurukota ezvedzidzo yepasi, mari uye mabasa nekugara zvakanaka kwevanhu. Rimwe remagweta ari kumirira masangano evarairidzi vaWilbert Mandinde vaudza Studio 7 kuti Justice Moyo vaendesa nyaya imberi vakatiwo vakakwidza chikumbiro ichi kudare vabhadhare mari dzine chekuita nekunzwikwa kwaitwa nyaya iyi nhasi sezvo vange vasina kuendesa magwaro ose kune vose vakadomwa panyaya iyi sezvakafanira pamutemo wematare.
Isu magweta akamirira masangano evadzidzisi karatidza kushushikana nenyaya yokuti magweta agogonya vanouya kudare zvechimbi-chimbi vasina kugadzirisa zvinhu zvavo mapepa avo asiri mugwara. Nokudaro takumbira kuti dare riratidze kurwadziwa kwedu nekwaro kuti tinomhanyiswa. Vamwe tabva kuHarare kuya kuBulawayo kuti tizoita nyaya iyoyi tosvika vanhu vasina kugadzirira.
Gweta riri kumirira akakwidza chikumbiro ichi kudare vaBrighton Ndove vabvuma kuti kunzwika kwenyaya iyi kwaendeswa mberi vachitiwo vachagadzirisa zvinodiwa kugadziriswa sezvataurwa nedare. Mutungamiri wesangano reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObert Masaraure vaudza Studio 7 kuti vachamirira zvinobuda mudare asi maonero avo ndeyekuti ikodzero yavo sevashandi kuti varwire kuwana muhoro wakafanira.
Matare anoti ombunyikidzwa here? Isi chimwe
pave nenguva yakareba varairidzi vachinetsana nehurumende vachiti vanoda kuwana muhoro wemadhora ekuAmerica mazana mashanu nemakumi mana pamwedzi inove mari yavaiwana hurumende isati yachinja uremu hwemari yemuno. Asi hurumende inoti haikwanisi kupa varairidzi mari yakawanda kudai. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Kudzanai Musengi.
Vatiriri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5K U band ne C band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pa website yedu ye www.voashona.com kana pa Facebook page yedu ye VOA Shona. Zire zveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu gumi vakafa nechirwere cheCOVID-19 munyika yose, uye vamwe vanhu zana rine makumi maviri nevashanu kana kuti 125 vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare. Izvi zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi munyika yose pazviuru zvina zvine mazana mashanu nevatatu kana kuti 4503, ukuwo vanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 kubva zvachatanga kupararira vava zviuru zana nemakumi maviri nezvishanu nemazana manomwe ane makumi mapfumbamwe nevatanhatu kana kuti 125,796. Kusvika pakupera kwezuva nezuro, vanhu vabayiwa nhomba yekutanga yekudzivirira chirwere cheCOVID-19 vakange vave mamiriyoni maviri ane zviuru mazana manomwe ane makumi mashanu nemazana matanhatu ane makumi masere nemumwe kana kuti 2,750,681. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya nhomba yeCOVID-19 vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Gurukota rezvekudyidzana kweAmerica nedzimwe nyika vaAntony Blinken pamwe negurukota rinoona nezvekunze kweGermany vaHeiko Maas vari kuita hurukuro nechikwata chemadzisawira enyika idzi pamusoro pemamiriro akaita zvinhu muAfghanistan. Hurukuro idzi dzinosanganisira urongwa hwekuona kuti rubatsiro rwaramba ruchipiwa munyika iyi zvichitevera kubvutwa masimba kwakaitwa nechikwata cheTaliban. Vasati vaenda kuGermany vaBlinken vakasimbaradza mashoko avo vari mukata vachiti America nemadzisawira ayo iri kuudza chikwata cheTaliban kuti chiremekedze mashoko acho ekusiya vanhu vane magwaro ekufambisa vachibuda munyika iyi kana vachida kuita izvi. Vakuru vakuru vehurumende muKenya vanoti chirwere cheCOVID-19 chasiya vakawanda vechidiki vasina mabasa vachiswera vari mumugwagwa vamwe vacho vachipara mhosva. Senzira yekuderedza dambudziko iri, masangano anobatsira ari kubatsira vana vasina pekugara nezvirongwa zvemitambo senzira yekuti vasapare mhosva. Zimbabwe zviri kunze kwenyika zviri kuramba zvichisangana nezvimhinga mpinyi zvakasiyana siyana zvikuru sei munguva ino yeCOVID-19 zvichitevera matano akatorwa nenyika dzose dzepasi rino ekudzika mitemo yekudzivirira kupararira kwedenda iri. Matano aya akakanganisawo dzimwe nzira dzekurarama kweveruzhinji. Asi izvi handizvo zvakaitika kuna mufundisi Richard Moyo avo vari muPretoria muSouth Africa. Mufundisi Moyo vanoti vakawana nguva yekutsikisa mimhanzi panguva iyi. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitwa nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika, Jonga Kandemiri weStudio 7 aita hurukuro namufundisi Moyo kuti tinzwe zvizere.
Ndinotenda baba Kandemiri nekubvunza kwenyu, mbvunze yenyu yakanaka. Mufundisi Moyo, zvimwe zvinhu zvavanoita mufundisi Moyo vanoshanda vanotomukawo vachienda kubasa Monday to Friday. Kana vachinge vabva kubasa mufundisi Moyo sedzimwe nguva vanoshaisa nenzira dzakasiyana siyana vadzoka vanenge vachienda kuchechi kundonamata. Minamati vanenge vachiita pazuva roga roga. Ndo zvimwe zvatinenge tichiita izvozvo nekuu tauro ni wanu wakasiana siya na uturu mafonu kwa batzira hapo na hapo tisazimuza tupano zwa kawanda zininga chitika mkatimi vano chora na avo chwa kuruzia chwa nyaranza chwa chwa tupi kamkwa zino ingwa zino ye masakandozu za nita njimu na nushanda nishita futi zine basara mngari
tinona uti nguwa ya tirino ingwa ye COVID-19 murukura ramasei mu South Africa ya momo chona uti imwe nyika zangazichi netu kwa nedenda ili
chora mamukatime nyika ini South Africa tukutanga nangu tenda mngari nga utenda mngari zukuru nukutu mngari ano chia zakanaka atisata ona zedu kure makano kure miwa kupenyo tinorama zakanaka Jehovah ano titira zakanaka saka ziri kufambika zakanaka asati vane dambudziko tichitarisa ku South Africa kunoko nemamiriro ema COVID-19 zvinhu zvekuno zvinhu zvinoitwa nenzira yakanaka malevels umomo vanhu vanenge vachimukawo vachindoshanda vamwe vachitengesewo zvinhu zvavo vamwe vachiita zvakasiyana siyana chiri zvachiri magona apo asi zvizhinji zvinhu zvinenge zvakanaka asataona kurema kana kushata kwezvinhu ndiko kurarama kwatinoita kuno
ko panyaya yeCOVID-19 apa muri kuita sei
tatimo nguva ino yeCOVID tiri kuona zvishuwa kuti iri kuuraya vanhu vakati wande zvakanyanyisa saka zvinhu zvinorwadza chiona hama dzakawanda dzichiparara saka zvose tirongosa kuna Jehovha Mwari kuti Mwari dai akabatsira vanhu vake akavatungamirira uye futi zvine vanhu vave vanhu vanonzwa kuda kundobaiwa mavaccine sezvandiroga ichitaura kuti hatigoni kuti vanhu vamanikidzike asi kuti vanhu dai vakandobaiwa mavaccines nokuti kunoko zvinhu zviri simbo munhu munhu anogona kungotora foni yake obva atipa WhatsApp obva atoti hai panhamba yeipo obva atokubvunza pasi kuti nhamba yako kana ID namba yako utopuwa diri undobayiwa saka tinokuudza kuti vanhu vaite zvakafana izvozvo zvakakosha
tiri kunzwawo kuti mufundisi mwoyo makatsikisa nziyo mbiri mungatiudzawo pamusoro penziyo dzenyidzi
tadimbe nziyo mbiri idzi inhau dzekuti pane radio yeSouth Africa SABC kukwezi FM nemushamarara aripo anonzi Big Joe munhu anobata vanhu zvakanaka asingasarudzi uye futi neradio yekwezi FM radio yakanaka dzimwe nguva chinodanwako chitaura neshona yedu saka zvinhu zvakaita kuti ndiimbe nokutenda rudo rwavo nokuimba futi nziyo yechipiri yandakaimbira futi rudzi rwavo hwechindevere chekwavo chekumpumalanga iri nziyo yeTS Galaxy ndo pakabva nhau idzodzo
zvii zvamuri kuimba nezvazvo munziyo dzenyu idzi
zvandiri kuimba nezvazvo munziyo iyi yokutanga inonzi idhumo laka Big Joe neinzi yechito inonzi lochani sichava sakwandevele sichava samaTS Galaxy ndo zvandiri kuimba nazvo iri nhau yokutenda kubata kuita mushamarari uyu basa rake pakushanda kwake kwose nerudzi rwechindevere uye futi netimu yavo saka zvakandiita kuti ndibuditse songo
manga magara muri munyaya dzemimhanzi here mufundisi mwoyo
ini handisi munhu agara ari mune zvemumhanzi zvemumhanzi izvi hatizvizivi kutotanga kudoimba kutoenda kustudio asi tarisiro yandiri kutarisira nayo inhau yekuti zvandapinda nokuimba ndinotarisira kuti kana zvikafuma zvakanaka ndingagona kuzova nemasongo ezvechitendero anopisa anichaimba nelanguage yedishona nechindevere chesouth africa sezvo ndineo opportunity paradio iyi yekuzi fm zvakanyanya ndiri munhu anozikwana zvakanyanya paradio iyoyo
avo vanga vari mufundisi Richard Moyo vari parunare muPretoria South Africa naJunga Kandemiri weStudio 7. Bato reMDC Alliance rinoti riri kukwikwidza musarudzo dziri kutarisirwa muna 2023 kunyange hazvo hurumende ikatadza kuvandidza mitemo yesarudzo. Rutendo Mawere anoti panyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano wavaita nevatori venhau nhasi muHarare, munyori anoona nezvesarudzo muMDC Alliance vaIan Makone vati bato ravo riri kugadzirira kupinda musarudzo asi vacharamba vachisunda kuti nyika iite sarudzo dzejekerere.
Isusu hatinamboti hatine maelections ayo. Policy yedu nekuti tine maelections asi tine masteps, tine zvinhanho zvatiri kutora kuitira kuti nyika yedu inei ibve pachinhano chekuti tinongo tiri mugakava chete. Tinoda kuti tipinde mukusarudzana pasina anozotsutsumwa, pasina anozodabirwa, nekuti tikaenda zvinhu zvichanga zvakaita manyamamiro enorongo saizvozvo. Kutsutsumwa kwenge kuchange kuripo stimu ende kana tinoda kuchiripo kuripo zvinoreva kuti zvenyika yedu haina chimiro. Kana nyika ichinge isina chimiro haina kuzvitsigiro rwainokwanisa kuwana.
Vamakone vatiwo zvakanakira nyika kuti ite sarudzo dzakachena dzisina bopoto muna 2023 kuitira budiriro yenyika. Vamakone vatiwo vari kukurudzira hurumende kuti igadzirise dambudziko rekushayikwa kwezvitupa, vachiti vanoda kuti zvitupa zvipihwirwe vanhu kumisha inogara vazhinji.
Ne vazhinji vagare munyika muno, zvizvarwa zvemunyika muno vasina maidea. Saka vanhu ava ngaone maidea. Tine vanhu vekuti vakafika nekukura hundi wekuti kana hama dzavo hadzizikanwi dziri kupi, kuti vachizoziva kuti ndinondipa humbowo kuti ndiriwo muno ndiani. Zvese zvinoda zvigadziriswe.
Nyanzvi mune zvematongerwo enyika, amai Sibongile Mugijima vati vanotsigirana nedanho ratorwa neMDC Alliance, vachiti hurumende inoenderera mberi nesarudzo zvisinei nekuti MDC Alliance iri kukwikwidza here kana kuti kwete.
Inoenderera mberi nemaelections iwayo whether MDC or other parties dzirimo or not. Actually iyo zvandinoona zvinogona kuitika ndezvekuti vanongoenderera mberi nokuti kune mapolitical parties like ari Poland ongonzi vaparticipate. Zvongonzi the worst democracy nokuti maparties akawanda akadi akaparticipate. Saka indinoona zviri correct kuti MDC Alliance ienderere mberi nekupinda maelections.
Amai Mugijima vakurudzirawo hurumende kuti kana zvezvitupa zviriko zvichinetsa idzokere kuchinyakare uko kwaipiwa zvitupa zvebepa.
Ngavape maIDs saaipiwa kudhara yemapepa ayaya. Hapana zvetumishini zvinodiwa zvakawanda. Pane mushini kana pasina mushini repepa rinogona kupiwa. Ngavape vanhu maIDs epepa.
Vaowen Liwayo vanoshanda nesangano replatform for youth development vatiwo mapata anopikisa akadai seMDC Alliance anofanirwa kusunga dzisimbe munyaya yekuona kuti vanhu vawana zvitupa.
Hurumende yedu inotozviziva kuti kumamisha vanhu vakavanonotorera zvitupa kure, asi havasati vatomboita kuti kuve neanonziwo anonzi mamobile registration centers ekuti vafambe, havazviiti izvozvo. Saka ivo sebato reMDC Alliance rinofanira kutsvaga nzira yadzirikukwanisa kuitawo kuti vanhu vavo varejiste.
Studio 7 haina kukwanisa kubata vakafanobata chigaro chamabharani wenyika vaHenry Machiri pamwe negurukota rezvemukati menyika vakazembeka zembe nezvenyaya yekunetsa kwezvitupa. Hurumende yava nemakore ichitatarika kuwanisa vanhu magwaro ekuzvarwa zvitupa nemagwaro ekufambisa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Chirongwa cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa zviri kuitwa nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro inawo zvakare. Nyika dzepasi rino dzacherechedza zuva reInternational Literacy Day nhasi. Hurumende inoti iri kuita zvose zvainokwanisa kuitira kuti upenyu hwevashandi vayo huve nani. Asi vashandi vanoti upenyu hwavo hwavo hwekutamburira kubva zvamisa hurumende kuvatambirisa mihoro nemari yekuAmerica. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokonekai nemufaro, ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri, ndokusiyai muchinzwa nhau dzeIsindebele.
Sokuyisikhathi sendaba.